zvinotaira mashoko aiswa padande mutande retwitter nemunhu anozviti Jamanda uyo veruzhinji vanoziva semutauriri wemutungamiri wenyika vajorji Charamba Studio 7 aina kukwanisa kuzodira vacharamba panyaya iyi kunyange hazvo vamwe muhurumende vari kubvuma kuti lockdown iyi inogona kuva iri chokwadi Studio 7 yabata mutauriri wemapurisa Vapaul Nyati kuti tinzwe kana kwekwe yave mulockdown asi vati vakabatikana kuti vataure nesu sezvo vanga vari mumusangano asi mashoko aJamanda ari patwitter anoti zvakaitirwa kubatsira kudzivirira vanhu vemukwekwe mukupararira kwechirwere checovid-19 chemhando iri kuwanikwa kuIndia Mashoko aya anoti matanho elockdown anosanganisira kuti kuve necurfew inotanga na 7 manheru ichipera na 6 mangwanani uye kuti zvitoro zvivhurwe na 8 mangwanani zvichivharwa na 5 manheru asi mabhawa nezvitoro zvekudyira hazvifanirwe kuvhurwa matanho aya anonzi anotevera kufa kwakaita munhu zvemabhizimisi muRed Cliff svondo rapera nechirwere checovid mushure mekunge ashanya kuIndia uko kwaakabva nemhando yechirwere checovid chiri kuuraya vanhu munyika iyi zvakanyanya Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nezvedanho iri asi vakati vange vachitarisira kuti hurumende ichaita chiziviso chizere mukati mezuva ranhasi meya weGutare Kwekwe amai Angeline Kasipo vaudza Studio 7 kuti havasati vaudzwa nezvelockdown iyi Sachigaro Women's Coalition of Zimbabwe nodonhera Midlands muzvare Lokadia Mavhudzi vati zvinhu zvinoshoreka Vati zvinhu zvinoshoreka chose kuti hurumende haizi kukwanisa kubuda pachena pazvinhu zvakakosha kudai.
We are just urging government kuti ngaivewo responsive in terms of giving people the rightful information nekuti vanhu vanomhanya neinformation inenge yangopiwa nemasosi. Kana vakatipawo wrong information zvinoita kuti vanhu vapedzisire vamu munjodzi. Madzimai atopinda padambudziko rakakura especially if you look at the women in question.
Vakambo vegurukota rezveutano uye vari mugari wemukwekwe Dr. Henry Madzorera vati zvakakosha kuti hurumende ipewe ruzhinji mashoko akakwana panguva dzose pamatanho airi kutora mukurwisa chirwere checovid-19. Vatiwo maonero avo ndeyekuti kana kuchiitwa lockdown mukwekwe mune imwe nzvimbo kana munyika mose zvakakosha kuti patange paitwa ongororo inopa umboo hwakakwana hwekuti zvakakosha kukonzera here kuita izvi
lockdown inofanira kuinformiwa nedata tinoda kuti science dzipindire pakuti betsera kuita decision yekuita lockdown ivo vehurumende ndo vanoziva kuti tine macases mangani isi takanzwa macases 8 chete kubva paindex case yakashayika mazuva apfuura aya saka chikuru ndechekuita community surveillance yakasimba iyoyo ndo ichazotibetsera kuita zano rokuti tisa kwekwe palockdown here kana kuti kwete uyezve tinowirirana nemufungo wekuti izvo paitika dambudziko ndopanofanira kuitawa lockdown kwete kutongoita lockdown nyika yese iro dambudziko riri mukwekwe chete
mumiriri weparamende paspecial mche proportional representation variwo nhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano amai Jasmine Tofa vaudza Studio 7 kuti vanoona zvakakodzera kuti mukwekwe muve nelockdown
tikuona kuti pari zvino hazvina kukosha zvingakuvadze nyika kuti tiite lockdown muzimbabwe yose Icho chirwere tichiziva chiri mukwekwe takabva mulockdown izvozvi vanhu vari kuedza kuti vararame and ikoko kwavanogara hakuna situation iyoyo yokuti pane vanhu vari kurwara nevariant yeIndia so handisi kuona kuti zvakakosha kuti tiite lockdown Zimbabwe yose
zvichakadaro mumashoko ayakabudisa nezuro hurumende yakati munyika mune vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 uye kusvika pari zvino paive nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevashanu 1585 vafa nechirwere ichi munyika pane vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye kusvika pari zvino paive nevanhu zviuru makumi matatu nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu 38635 vabatwa nechirwere ichi munyika mose vanhu zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matanhatu negumi nezvishanu nemazana maviri nemakumi mafumba mwenye wata natu 615,296. Uwandu unogona kukwira apo urumende isha kudisa mamiru ya zumi nasi. Urumende unotine urungwa wehuba ya nomba vana anodarika mamiru ya nguni kana kuchizuka makumi matana tukubamu zana senzira ya kudzivirira kuparaziza kwa chirwere ichi. Ndaka mirira studio 7 Mugweru ndini kudzana ya nusengi.